mwoyo wechidiki uyakangoda kuzvidomanesa nekuti tafadzwa. Anoti chimwe chezviri kuvhiringidza vechidiki inyaya yekuti vanosangana nezvivhingamupini zvakawanda pakuedza kutora zvitupa kuti vagokwanisa kunyorosa kuvhota. Anotiwo vamwe vechidiki vanoona kuvhota kusina zvakunochinja munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hatina zvitupa zvachona ende taenda kuti titsvake zvitupa zvachona. Kunotaurwa kunzi iko pazuva pane nhamba inofangwa kuseziwa. Wotoona kuti netaimu yachona yaurofanira kurejista hazvichatopindirani. Imwe ndau ndeyekutizwana hatisi kuwana dzidziso kubva kuvanhu veZEC pamusoro pekurejista kuvhota. Tinongozinzwa kuti kune kwazvokuitwa asi mumamana atinogara isusu hazviko. Pozoita nyaya yekuti hatisisina tariro mune zvatiri kuvhotera zvacho nokuti isusu vechidiki chatinoda ishanduko. Asi mukupera kwezuva wozongoona kuti hapana chii chiri kushanduka chacho, saka ndinovhoterera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vanoti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vazive kukosha kwekuvhota. Asi vanotsinhirawo nyaya yekuti vakawanda vavo vanoudzwa mwoyo nenyaya yekunetseka pakutora zvitupa, vachibvumiranawo nemaonero ekuti kusave nechivimbo kune veruzhinji mumashandiro anoita boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunoitawo kuti vamwe vechidiki vashaye hanya.
Kwaa Registrar Generals kumahofisi dzakasiyana siyana munyika tiri kuona kune matambudziko ari kusangana nevechidiki kuti vatore maIDs. Zvikuru sei tichabuda mucovid umu tine backlog yakati kurei yemaIDs. Tichitarisa zvekare maregistration centers tinoona ari mashoma nyika yose. Tikatarisa Harare semuenzaniso, Harare ine nzvimbo mbiri chete, Kumbare nekuheadquarters yeZEC. Blitz yatangwa neZEC mumwedzi wapera uyu. Chinhu chinofanira kunge chichiitika kwemwedzi yakati kuti vavechidiki vachiziviswa zvekare kuti ndekupi kune ZEC kuti vaende vachinorejista ikoko.
Hatina kukwanisa kunzwa dira Registrar General pamusoro pezvinhingamupini zvinonzi zviri kusanganikwa nazvo nevakawanda pakutora zvitupa. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakambozivisa vatori venhau kuti hurumende ine urongwa hwekuwanisa vanhu mamiriyoni maviri zvitupa kusvika muna Gunyana sezvo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Pamusangano wavakaita nevatapi venhau muHarare svondo rapera veboka reZEC vakati hazvishamise kuti vechidiki havasati vave kunyoresa nehuwandu hunotarisirwa, vachiti izvi ndizvo zvinowanzoitika pakutanga kwechirongwa chekunyoresa vavhoti. Asi muzvare Fallon Dunga, munyori mukuru musangano weProject Vote 2023, vanoti ZEC haisi kuita zvakakwana kudzidzisa vechidiki nezvekukosha kwenyaya dzekuvhota.
Sekuona kwedu ZEC haisi kunatsoita basa rayo nemazvo marinje nekudzidzisa vanhu zvakakoshera kunyoresa kuvhota zvese nekuvhota. Izvi zvinotsinirwa nemashoko akabuditswa nasachigaro wekomishina yeZEC vachitaura nevatori venhau mumwedzi mitatu yapfuura. Ivo vachiti sekomishina havana mari kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiita yatinoti pachirungu voter education, zvinova zvakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe vange vasina ruzivo rwakati kuti maererano nenyaya dzekunyoresa kuvhota. Vazhinji havatozive kuti nzvimbo dzacho dzekunyoresa kuvhota dzinowanikwa kupi uye ndezvipi zvinodiwa kuti unge uchikwanisa kunonyoresa kuvhota.
Murongo wemabasa musangano veelection resource center vaSolomon Bobo Svunu vanotsinhirawo kuti kunze dambudziko rekunetseka kuwana magwaro, kushayikwa kweruzivo rwakakwana pamusoro pekunyoresa kuvhota nderimwe dambudziko guru.
Tinoona kuti meseji kana kuti information haisi kufamba zvakakwana, haina kukwana. Zvatiri kushandisa kuti tinge tichisvika kuvanhu hazviite kuti tigone kusvika kunzvimbo dzese kuvanhu vose. Saka nekuda kwaizvozvo, kana tikatarisa nyaya yeinformation publicity pachirungu, tinoona kuti ishoma zvizhinji munzvimbo dzine vanhu vakawanda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mudunhu reBulawayo vaSweden Chirodza vanoti vanopokana nemaonero ekuti vechidiki havana hanya nekunyoresa kuvhota, vachitiwo dambudziko guru nderekuti vanonetsekana pakuwana zvitupa. Vachirodza vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo dzakasiyana siyana kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota.
Nyoresa kuti vavhote, asi isusu vabereki tisu tinoona dambudziko rekuti kumahofisi kwacho zvina kufambiswa nenzira. Tashanda zvikuru gore rino negore rapera tichinyoresa vanhu kuti vavote.
Mukuru weboka rechidiki mubato reZANUPF mudunhu reBulawayo vaFreedom Rachel vakaudza Studio 7 munguva pupi yapfuura kuti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vari mumatunhu eMatabeleland umo munonzi ndimo mune vanhu vashoma vari kunyarisa kuvhota vanyorese kuitira kuti maconstituency ari mudunhu iri asazove mashoma. Vakatiwo bato ravo riri kuita zvose zvarinogona kuti rikurudzire vechidiki kuti vakwanise kuvhota.
Tiri kuvamotivheta kuti vaende kunorejista kuvhota nokuvaudza maproblems ekusarejista kuvhota. For instance, tinorisika kuluza mari 6 atinawo, tine 12. Kana tikasawedzera kurejista kuvhota anokatiwa odzoka kana ku 9. Tobva taone unfair representation munyika yese, tirepresentana vanhu vashoma shoma isakawanda.
Nyika yakatarisana nesarudzo dzemabi election dzichaitwa mune dzimwe nzvimbo mwedzi unouya, uye munyika mose muchaitwa sarudzo dzeharmonized election gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.